Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 8/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai. Vatori venhau vanoti vacharamba vachienderera mberi vachizviongorora pamashandiro avo kana hurumende ikadududza pachitsidzo chayo chekuti vashande vose panyaya iyi. Uwandu hevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hunonzi hwasvika mamiriyoni matanhatu pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai pasi rose kana kuti International Women's Day, madzimai akawanda munyika achiti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kusanganisira bumbiro remitemo kuti madzimai akwanise awaniswe mukana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Madzimai oye! Madzimai oye!
Vachitaura pamhemberero dzezuva remadzimai kana kuti International Women's Day dzaitirwa muHarare nhasi vanotungamirira Zimbabwe Women's Lawyers Association amai Abigail Machai vati mimo mitemo iri kushandiswa ifambirani nekusimudzirwa kwekodzero dzemadzimai sezvinotaurwa nebumbiro remitemo yenyika.
Ona kuti mitemo iripo ichiri kucherechedza kuti mwana ari pasi pemakore 18 mwanasikana anokwanisa kupinda musvitsa chene kana kuti anokwanisa kuwanikwa. Izvi hazvifambirani nezvataurwa muconstitution. Muconstitution mataura imo kuti no marriage shall happen for anyone mukomana kana musikana below the age of 18. So these legal biases achiripo mumitemo yedu ndo anotadzisa kuti vakadzi vatadze kubudirira and enjoy their rights.
Izvi zvatsigirwawo namai Edna Masiwa vanotungamirira Women in Action Group avo vapawo muenzaniso wekodzero yeutano yavati kunyange iri mubumbiro haisi kucherechedzwa.
Tiri kutonzika nawa kuda kusununguka kuti free maternity services asi kana takuenda paground hazvisi kuwanika izvo.
Mukuru weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Muwanigwa kurudzirawo kuti madzimai awanikwewo muhurukuro dzine chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Vakawanda vedu tikafunga nyaya yekutaura nezveclimate change tinenge tichiona mamiting anenge ane vakapfeka masutu vachitaura, ndichataura dzakapfeka masutu vari verupi rudzi vachikurukura. Asi seGender Commission tiri kuti climate change discussions dzacho panenge pachitaurwa nezvekuchinja kwekunze kwedu vanhukadzi ngavawanikwe mavoices avo achipindawo ipapo vachitaura kuti zvinovabata sei ende zvipi zvavanoda kuona.
Mumwe mugari wekumwenezi amai Axilia Madzikanda avo vange vachiratidzira mabasa emaoko pamhemberero dzezuva ranhasi vanga vatiwo kunyange hazvo vari kuita mabasa emaoko senzira yekusimudzira upenyu hwavo vanodawo kuwaniswa kwokutengesera zviwanikwa zvavo.
Tinosangana nematambudziko ekushayiwa maketi yeko kunyanya kutengesera zvinhu zvedu, saka tongozvitengesera lokali nemalow prices. Hatina chimwe chinhu chinozokwanisa kuti tiindirire mberi.
Manjova, motevedzeri wemiriri weOxfam muZimbabwe vati vari kukurudzira kuti hurumende nemamo masangano akazvimiririra abatsire kurerutsa mabasa anoitwa nemadzimai.
Chikuti hurumende ngaione kuti pazvirongwa zvayo zvenyika nemaprojects ese ebudirira anoitika munharaunda kunyange nesema development partners ngaabatsire kurerutsa basa rinoitwa nemadzimai risingabhadharwe.
Vachitaurawo pamhemberero dzanhasi motevedzeri mukurudzira wegurukota mubazi rinoona nezvemadzimai amai Jennifer Muhlanga vatendawo kuti kunyange hazvo paine zvakagonekwa mukusimudzira madzimai rwendo ruchiripo.
Tiri kufara zvikuru kuti tasumukira munyaya dzeupfumi, kuti mupolitics imomo tichakaisa hedu musoro tichiri kuda kuenda mberi, uye zvekare kuti pane zvizhinjisa zvatakagona kuita kuti tibudirire. Asi tichine dzimwe nyaya dzakaita semhirizhonga dzanga dzichitaurwa pano, kana kuti kuramba takadzikira semadzimai.
Amai Muhlanga vachema-chemawo nekukura kwenyaya dzemhirizhonga munyika, vakakurudzira madzimai kuti ashandise ma-one stop centers dzinova nzvimbo dzakagadzirwa nehurumende kubatsira madzimai anenge ashungurudzwa kana kumbunyikidzwa.
Hamubatwe zvisina uremu, munowana paine maservices ese amuri kuda anoita kuti musanzwe kuti asi ndini ndapara mhosva.
Zuva remadzimai rinocherechedzwa musi wa8 Kurume gore rega rega. Zimbabwe yacherechedza zuva iri pasi pedingindira rinotarisa zvakadzama nyaya yekusimudzira madzimai apo vanosangana nematambudziko nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, kana kuti gender mainstreaming and women empowerment in climate change and disaster risk management. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere chaCovid-19 inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million vafa nechirwere chaCovid-19 kubva zvachakatanga kupararira pasi rose. Vanhu vasina kubayiwa nhomba vakawanda ndo vari kunzi vari kufa zvakanyanya. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu mazana mashanu nemumwe vakabatwa vaine chirwere chaCovid-19 kusanganisira vana vechikoro 136. Vanhu 90 vanonzi vari kurwara neCovid-19 vari muzvipatara zvakasiyana-siyana munyika. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvakasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vachiri pazviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, kana kuti 5,399. Zvichakadaro, nyaya yekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCovid-19 muzvikoro uye kuramwa mabasa kwevadzidzisi kunonzi kuri kukanganisa zvakanyanya dzidzo yevana vabereki vakawanda, vachiudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa mamiriro ezvinhu muzvikoro. Zvikoro 51 kumateveleland north zvinonzi hazvina kana mwana mumwe chete akabudirira pabvunzo dzegrade 7. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri webazi redzidzo vataungana Ndoro.
Sebazi reprimary nesecondary education tinonzwa kufara zvikuru kuti kumateveleland north uku gore rakapfuura kwakuine 85 sporo zvanga zvine 0%. Saka zvichidaro takabva taisa mastrategies ekuti tirambe tichidzidza zvemhando yepamusoro. Paurongwa ihwohwo takabva takwanisa kudzikisa uwandu hwezvikoro izvozvo kubva pa85 kusvika pa51.
Zvii zvimwe zvamuri kutarisira tichienda mberi?
Takatarisa kuenda mberi, tiri kutarisira kuti tichazenge tisisina kana 0% kuda gore rinouya kana gore rinopa vachanyora, kuda vanenge vava kuma10 kana kuma5 sikoro zvine zvaita ma0%. Tichienda mberi totarisira kuti aiwa kune kusina kana chimwe chikoro chekumateveleland north chinenge chiri 0%, nekuti tinenge takatora matanho ekuramba tichiedza kudzidzisa zvemhando yepamusorosoro kuti vana vedu vasasarira kumashure, uye kuti vana vedu ivava vakwanise kuzovaka Zimbabwe nekutarisira kwatakaita nevision 2030.
Vamwe vangadawo kuziva Vandoro kuti zvii zvamuri kuita kuedza kuderedza uwandu hwevana vechikoro vari kubatwa nechirwere cheCovid-19.
Panyaya yeCovid-19 muzvikoro medu tiri kuona tirikukwanisa kuramba tichingoshandisa tinoti standard operating procedures edu anoita kuti tidzivirire kupararira kweutachiwana nedenda recovid muzvikoro medu. Chinonyanya kutifadza panguva ino ndechekuti kunyange hazvo mune mamwe macovid cases atinoti maactive cases arimo muzvikoro medu izvezvi, chinonyanya kutifadza ndechekuti hakuna kana umwe ati ashayika nyangwe ari mudzidzisi kana kuti mudzidzi anenge abatwa nedenda recovid iroro, vese vari kungorarama.
Mutauriro webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere.
Nyaya yekudzikira kwemapass rate evana wedu kunyanya muzvikoro zvemumaruwa tikatarisa haisi Matebele ndinoti chete ine zvikoro zvakati wande zvakadzikira panyaya yepass rate, asi zviri kwakawanda maprovinsi akawanda.
Zviri kukonzerwa nei semaone renyu?
Tinogara tichitaura isu sesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tichiti hurumende ngaiwanikwe isaisa zvikwanisiro zvakakwana muzvikoro zvinosanganisira matextbook, infrastructure inoita kuti vana vange vachikwanisa kudzidza zvakanaka. Zvikoro izvi tutasa zvikoro zvine vana vari kudzidzira vamwe vacho nevari panze vari pasi pemiti vachikwanisa vachinzi vanga vachinyora ma ICT subject yatinoti yemakombiuta ziya panguva ino yekunge zvikoro zvacho zvisitorina kana kunyange magetsi chaiyo chaiyo. Izvi zviri maererano nehwaro huriko hwecurriculum nyowani yakaiswa panguva yavadokora yaifanira kunge yakaiswa mari yaisapota curriculum iyoyo, asi hapana mari yakaisa. Hurumende yedu patinotaura inoisa zvimiti munzeve yozotanga kushoropodza panguva ino yekunge mari dzavo dzachinga abuda.
Ko hurumende mungatiri kukwanisa here kugadzirisa dambudziko rekupararira kwechirwere checovid-19 muzvikoro?
Nyaya yecovid-19 muzvikoro inyaya isina kumira zvakanaka, nekuti nenyaya yekuti tine zvikoro zvisina kana mvura. Totaurawo nyaya yemaPPE material nenyaya yesocial distancing, nekuti mune zvimwe zvikoro makirasi mashoma, uyezve tinenge mune nhamba yevana vakawandisa kudarika vanotasikirwa kunzi vange varipo. Saka nyaya dzese dzinoita kuti denda iri ringe richizotapuriranwa zviri nyore.
Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunare kuGoromonzi naBlessing Zulu Studio 7. Masangano evatori venhau aita musangano muHarare nhasi akabuda nechisungo chekuti acharamba achizviongorora oga pasi pesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe kana hurumende ikasaisa zvido zvayo mumutemo wairi kuda kudzika wemashandiro avo weMedia Practitioners Bill. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pamusangano wekuziya mutemo wemashandiro achange achiita vatapi venhau weMedia Practitioners Bill pamusangano wange wakarongwa neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe neVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ, mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vati vanoshushikana kuti hurumende inenge yavi kudududza pachisungo chayo chokuti pasi pemutemo uri kuumbwa uyu hurumende nevatapi venhau vachange vaine masimba pamafambisirwo ebasa ravo kana kuti co-regulation pachirungu. Vamwe vati hurumende yavi kutora nguva kubuda nehwaro hwekuti bhiri reMedia Practitioners Bill richange rakamira sei, uye vati kana hurumende ikasava pasimba pamutemo uyu vacharega kutsigira mutemo uyu voramba vachitevedza urongwa hwekutara mashandiro avo pasi peVoluntary Media Council of Zimbabwe.
Saka tiri kutaura isu kuti hurumende ikati haichadi kuti tirambe tine mukana wekubata nhau dzedu mubatiro watinoda ise vatapi venhau, tine kodzero yekuregera kuramba tichienda mberi nenhaurirano iyi, tosimbisa kubata kwebasa kwatinoita sevatapi venhau, nekuti iri donzvo redu sevatapi venhau vese, sezvamanzwawo zvakare musangano watinawo kuti vatapi venhau vari kushungurudzika kuti sei hurumende yakuita kunge yakudzokera shure yakudududza panhau dzatakabvumirirana dzeco-regulation.
Vati chavanoda ivo ndechekuti Zimbabwe Media Commission ZMC neVMCZ zvishande pamwe chete vachitikana pachinge paita nyaya vatori venhau kana vanenge vaine zvichemo vanofanira kutanga vaenda kuVMCZ nyaya yozoperera kuZMC kana ichinge yatadza kupedzwa neVMCZ. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vanaijo Nyamutumbu vatiwo hurumende haitombofaniri kuva nechekuita nemafambisirwo ebasa revatori venhau vachiti ivo vanoona sekuti VMCZ inofanira kusimbaradzwa kuti ikwanise kuita basa rayo nemazvo. Vati Zimbabwe Media Commission ine basa rakawanda zvekuti inofanira kusiya VMCZ ichiongorora nekugadzirisa nyaya dzevatori venhau.
Isu toti aiwa ka zvamune basa guru iri rekutarisa mashandiro evatapi venhau ngazvingoita ikazvi kuitika pasirosi kusiya vatapi venhau vazviitire basa ravo zvisina kuti pane shamu inenge yakavamirira.
Sachigaro wesangano revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum vadhumisani muleya vanoti zvinofadza kuti hurumende iri kuda kuuya nemutemo unoona nezvemashandiro evatori venhau uye vati vachaomba komiti ichashanda nehurumende kuona kuti zvido zvavo zvinenge zviri mumutemo uyu. Vati kana izvi zvikaramba vacharamba vachitaura nehurumende kudzamara zvaita.
Tikasaura nehurumende tinenge takutodzokera kudrawing board manje tolobha futi pamposition dzedu kuti patakabva tanga tichitsvaga zvakati tisida zvakati kana kuri kuti hurumende haizvifarira tisingawirirani it means isu takutodzokera kubase to reorganize kuti toita imwe kampeni itsva futi kuti tiite chi tiwane mareforms atinoda.
Asi vamwe vakaita sava Andrew Moyes vati vatori venhau havatombofanira kunge vachizvinetsa nekutaura pamusoro pemutemo uyu vachiti pane mitemo yakawanda munyika inokwanisa kushandiswa kana vatapi venhau vakatadza kuita basa. Vati zviri pachena kuti hurumende iri kuda kushandisa mutemo weMedia Practitioners Bill kuramba yakabata mashandiro anoita vatapi venhau. Gweta munyaya dzekufambiswa kwemashoko vaChris Mike vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vatori venhau vari kugununa nekunonoka kuri kuita hurumende kuumba mutemo uyu unobatanidza zvinenge zvabva kuparamende nezvakagadzirwa nevatori venhau kunyange hazvo yakaita chisungo chekuita izvi apo yakatanga kuputsa mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act IPA.
Asi imwe nyaya iripo ndeyekuti zvinoita sekuti hapana kunyatsonzwanana pakati pevanofanira kunge vachigadzira mutemo uyu kuti vanorevei kana vachitaura zvemubatanidzwa wemasystem kana kuti wemitemo.
Asi mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vaudza Studio 7 kuti vatori venhau havafaniri kugunun'una nekuti vakapiwa mukana wekunyora bhiri iri vakatadza nekudaro hurumende yave kunyora bhiri iri pachayo. Vaparadza vati hapana chakasanduka pane chisungo chavakaita uye bhiri iri richange rapera kunyorwa mwedzi unouya. Vanoti kana bhiri richinge ravapo vese vemasangano evatori venhau pamwe neZimbabwe Media Commission vachakokwa kuti vazive bhiri iri risati raendeswa kuparamende.
Saka tinovimba kuti mumwedzi uri kuuya rinenge ravapo bhiri irori toita musangano wandiri kutaura gungano irori reall stakeholders conference tobva tataurirana zviri mubhiri irori towirirana rozoenda kuparamendi raenda kuparamendi maparamendi yozoongororawo yotenderera nyika ichibvunza vanhu kuti ko munozvionawo sei.
Mutemo weIPA wakatobviswa pakaumbwa mitemo yeFreedom of Information neZimbabwe Media Commission Act. Asi pane dzimwe nyaya dzakaita semashandiro evatori venhau dzisina kugadziriswa mumitemo miviri iyi idzo dzichagadziriswa neMedia Practitioners Bill. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangosha.
Mutungamiri wenyika vaemazono Munangagwa avasimuka nhasi vakananga kuKenya kumusangano weJoint Permanent Commission on Cooperation vadoma vaNelson Mutsonziwa kuti vatore chigaro chemuchuchisi mukuru wehurumende. Chigaro ichi chakasiiwa navakumbira ehodzi vakasiya basa nekuda kweurwere. Mashoko aya aziviswa kuvatori venhau nemunyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda.
Vatereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vatereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
United Nations yazivisa nhasi kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vatiza vachienda muupoteri munyika yeUkraine iyo iri kurwiswa zvinotyisa neRussia. Hondo yemuUkraine yave kukonzera kudzura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye mutengo wechingwa sezvo nyika mbiri idzi dzichiri magorosi rakawanda. United Nations inoti vanhuwo zvavo vasiri mauto vanodarika mazana mana vafa muhondo iyi. MuUkraine mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kudzidzamo uye zvimwe zvakakwanisa kutiza asi zvimwe zvichiri kunetseka kubuda. Mukuziya nyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakakwanisa kutiza kubva muUkraine chichitanga kuenda kuRomania chisati chaenda kuGermany vakiti chitunhu.
Chakaitika ndechekuti takatsvaga bhazi handiti nekuti patanga tiri kuUkraine taingowana rubatsiro rwekunzi itei mubude. Saka takaona kuti kunzi muite mubude musina zvekunge muchibudisa zvacho hazvimeke sense. Tava tatsvaga bhazi ine mufana wangu takaona kuti you are one of the people vanhu vakuru amongst my students rekati organize bhazi. Tibva tatsvaga bhazi tibva taita kuti vamwe vaende kune imwe bhodha isusu vataenda kune rimwe bhodha nekuti tatakawanda. Tasvika kune imwe city inonzi Chernivtsi iri kudhuze nebhodha ndo kwakatanga kutsveta line rekusvika kubhodha nekuti takazo famba for about 15 kilometers netsoka nekuti panga pasina transport nekuti mota dzange dzakatomirawo dzakaita mutsetsi for 15 kilometers kusvika kubhodha. Zvakaita about 1 hour kuti tisvike kubhodha and then tapedza.
Zvii zvamakasangana nazvo pabhodha?
Tisvika kubhodha kuya sabhodha chikuitika ndechekuti vari kutanga kuburitsa maitenants vakadzi nevana nekuti varume vasi kunzwa kubuda nevasi vari kunzi vaende kuhondo. Vari kutanga vatora maitenants ende vari kuita racism iri serious ende kune stampede ende kune vanhu vakawanda. Handisi kuziva kuti vari kurambidzira vanhu kubuda mastudents because mamwe mastudents atofa izvi zvikuru kunana Poland nechando nenzara vakamira mutsetsi for 3 days vakamirira. Vamwe vedu vakatokwara bosi nemwe mukomana anonzi Mukudzei akatokwara maso yake epadita pachest yakatoenda paside nekuti yakadhonzwa dhonzwa nemasoja angari pabhodha paita stampede nekuti vakomana vavaitonzi vapfugame pasi vakandongedzerwa pfuti paishudwa mabara mudenga mamwe mabara aishudwa pasi ndo panga pane problem. Asi kuzopinda muRomania watakaita kwanga kuri nani nekuti vanhu kuRomania vangu vasina problem.
Zvii zvimwe zvamakatarisana nazvo kuUkraine?
Zvone zvono ungochitongotenda Mwari kuti at least ndaona zuva ranhasi nekuti even uchifamba bomba rinoona ngoerika kunanga even paunogara unoona ngomuka matobombwa kuta. Saka zvone izvo taingonzwa masairini achirira every hour masairini anga achirira achidini emhanye kumashelters mhanye kumashelters. Mashelters ndoma underground places anenge ari pasi zvanga zvisina kumira zvakanaka. Rainot tingori emotional because it's not real. It's like tiri kurota tichifunga kuti tichamuka rini from this dream because takangosbuda pataigara tangobuda kungobuda uri munhu tanga tine upenyu hwedu wanga uri kuUkraine tichiti tichazodzokera kumba tine degree tine madocuments but hatina kana chatinacho.
Vakiti Chitunhu vari parunare kuGermany naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanachiremba vepaDuke University kuNorth Carolina muAmerica vanoti vawana imwe nzira yekurapa chirwere chemwoyo. Vanachiremba ava vakapa mumwe mwana mwoyo mutsva wakawana nzira yekuti mwoyo uyu usarambe kutambirwa nemuviri wake zvinosimboitika dzimwe nguva. Mwana uyu anonzi anga asina masoja ekudzivirira kupararira kwezvirwere mumuviri zvinova zvakagadziriswa navanachiremba ava vachishandisa nzira itsva yavakaparura. Mwana uyu anonzi ari kunzwa zvakanaka uye vanachiremba ava vanoti vambotitorei nguva vasina kuzivisa veruzhinji nezvenzira itsva yekurapa kuti vanyatsoone kuti inoshanda here. Mafashamo emvura anonzi ari kunaya kuAustralia izvo zvapa kuti vamwe vanhu vatamiswe kunzvimbo dzavanogara. Mapurisa emuguta reSydney anoti avana mitumbi yevanhu vaviri vane motokari yakaeredzwa nemvura iyi. Vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuyambira kuti kuchauya mamwe mafashamo emvura mune dzimwe nzvimbo muNew South Wales. Dzimwe nyaya Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo Reserve Bank of Zimbabwe yakakwanisa kubhadhara vose vakanga vakahwina mari pamusika wemari wekunze weforeign currency auction. Dambudziko remari yekunze richiri kunetsa vemabhizimusi vanoda mari iyi kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti havaonei izvi zviine zvikuru zvazvinobatsira kugadzirisa dambudziko remari yekunze iri, nekuti mari yekunze inodiwa pamwedzi pamusika wemari uyu inotosvika kumamiriyoni mazana matanhatu emadhora kana kuti US$600 million.
Hongu takanzwa vereserve bank vachitaura kuti vakakwanisa kuclear backlog yanga iripo in terms of nyaya yeforeign currency allocation. Zvakakosha, zvinobatsira, but dambudziko huru ririmo nderekuti demand yeforeign currency munyika iri kuramba yakakwira, nekuti makaona kuti even pane vari kuapplya for foreign currency havasi vese vari kukwanisa kunge vachiiwana. On average pamwedzi demand yeforeign currency inosvika kuma $600 million, asi auction market inokwanisa kungoprovida at best about $220 million. Saka pane gap.
Imwe nyanzvi yezveupfumi vari zvakare muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vebato reZANU PF vanoti panofanirwa kutorwa matanho akasimba anoderedza kushandiswa kwemari yekunze munyika, akaita sekushandiswa kwemari yemunyika kuitira kugadzirisa dambudziko iri. VaMuponda vanoti hurumende inofanirwa kunge ichitungamira mukushandiswa kwemari yemunyika kuburikidza nekuchaja miripo yezvinhu zvakaita semapassport nezvimwe nemari yemunyika.
Mamwe maservisi akawanda ari kuwanika munyika muno, panoda kutarisa kuti Zimbabwe government through mamwe maservisi ainoita nemabazi akati wandei, toti kumapassport, totarisa kwakaita sekwanana VID, totarisa kumaborder service nana zinara uko, tiri kutarisa kuti iwo maservisi iwaya anofanira kunge achiitwa nemazim dollars nemaRTGS. Ngaasatambirwe maus dollars, nekuti hatitoda kuti parambe pachiita demand yemaus dollars, yekuti munhu akachida kunotora passport anopedzisira aenda pablack market.
Izvi zvinotsigirwawo nemutungamiri weconfederation of Zimbabwe retailers vadenford Mutashu, ava vanoti mari yemunyika inofanirwa kukwidziridzwa uremu hwayo kuitira kuti ishandisike munzvimbo dzakasiyana-siyana, izvo zvinozoderedzawo kushandiswa kwemari yekunze.
Saka tikuda kuti mari yemuno ikwidziridzwe uremu hwayo uye ishandisike panzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka matanho atiri kubatirana pamwe chete nehurumende kuedza kuti mari yemuno iwane mukana wepakawanda painoshandiswa, ndozvazvichiita kuti inyanye kuramba ichiderera uremu hwayo. Saka ikaderera uremu, mitengo inobva yakwira.
Dr. Chitambara vanoti kugadzirisa dambudziko remari yekunze iri panofanirwa kuratidzwa pachena mutengo wemari yekunze uri pamutemo, uye mari yekunze inodiwa pamusika pamwedzi neiri kukwanisa kuiswa pamusika wemari pamwedzi.
Black market iri kunyakukonzereswa nekuti pricing yeforeign currency officially haisi kureflekta demand nesupply yeforeign currency munyika. Saka izvozvo zvakagadziriswa zvinounza a bit of stability, zvinogadzirisa nyaya yeblack market premium yatambotaura iya. Uyewo zvakare nyaya yediscipline, fiscal discipline, monetary discipline yakakosha nyaya iyoyi.
Svondo rapera, gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakazivisa kuti bhanga renyika iri rakanga rakwanisa kubhadhara misaridzirwa yemari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuamerica kana kuti US$200 million kune vose vakanga vakahwina mari yekunze pamusika wemari uyu kana kuti foreign currency auction, asi vasati vapiwa mari dzavo. Vamwe vakahwina mari vanonzi vakanga vave nemwedzi inotodarika miviri kana mitatu vasati vapiwa mari idzi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunze kwekunge dambudziko iri ragadziriswa zvachose, misika yemari yekunze icharamba ichisimukira sezvo vemabhizimusi vachange vachiramba vachimhanyira ikoko kuti vawane mari dzekutenga zvinhu kubva kunze, izvo zvinozotyirwawo nevakawanda kuti zvinozokwidza mitengo yezvinhu munyika uye kukonzera inflation. Pachezi Connection chatinotaura nevechidiki na 8 PM. Mike Hove weStudio 7 achange achitaura nevamwe vechidiki kubva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica vari kuUkraine uko kune hondo inotyisa mushure mekunge nyika iyi yarwiswa neRussia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voenews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mogela ku studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 8 kumbimbitho 2022 ngontungameli nkomo endabeni zethu lamhlanje eZimbabwe namuhla limanyane lamanye abazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqhakathekisa abesifazana emhlabeni jikelele olwe International Women's Day. Bekunyakazela endaweni ezijiyeneyo namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimota zokuhambisa ngoba inkampani yeZupco isilela ngamafutha epetulo ledizili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili owezimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqhakathekisa imisebenzi yabesifazana olwe International Women's Day. Kuphume inkuthazo yokuthi abesifazana batholiswe amathuba okuba zinkokheli kanye lendlela zokumelana lobunzima obudalwa yikuguquka komkhathi i-climate change ngoba kuyibo ababhekane lobunzima obuphindiweyo. Kubika uMavis Gama.
Abesifazana benhlangothi ezijiyeneyo zempilo babuthene bethakazelela International Women's Day emkhosini owenzelwe eHarare Gardens esigodlweni lapho abenhlanganiso zabesifazana ezehlukeneyo zibe zilendawo zokubukisa umsebenzi eziwenzayo. Isiphathamandla senhlanganiso yamagqwetha eYellow Society of Zimbabwe unkosikazi Tedzai Gideon Mlambo obekustanda sabo lapho abekade bebukisa khona ulandisa kabanzi ngalokho.
Uqhakathekile kithi eLaw Society ngoba amalungelo abomama kithi amalungelo aqhakatheke kakhulu. Silapha sihlanganela abanye yithe sabuya nomqondo wokuthi sibuthane, sabuthana saba ngama-organizing afana 16 ahlanganisela ama-organizing ashiyeneyo ayenza ngokwabomama ngoba sibona ukuthi amalungelo abomama aqhakathekile lawo. Sisanomumango omkhulu wokuthi sihambe sisilwisane le nto le ethiwa i-gender-based violence.
Wengeza ethi enye indikimba abangayo njengenhlanganiso ye-LSZ ngethi break the bias.
Sicho, izinto esivele sizikholelwa kizo kusukela kudala ukuthi omama abalamandla amandla ngabo baba kuphela ukuthi omama abalamalungelo. So siyala namuhla sithi hayi asishiyene lemqondo yakudala. So we are breaking the bias.
Unkosikazi Lindani Dube ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uthi luqhakathekile kakhulu lolusuku lokunanza imisebenzi yabesifazane namantombazane.
Sibona lathi abantu abafazi sisengabantu abaqhakathekileyo kakhulu. Yikho lathi sifuna ukuthi silukhankasele lolusuku ngoba umuntu ongumfazi sebonakala kungaze kube kusesikolo, lathi sesihambe ezikolo kukantike ngase muva kwakungaqhakathekisa umntwana wenkazana wayephelele endleleni uthi imali siphelile kodwa umntwana ongumfana ingaswelakali noma kuma elections kumele ukuthi nxa sikhetha abakhokheleli bethu kumele kukhangelwe ukuthi i-50-50 leyo iyaqhakathekiswa yini.
Emazwini akhe afundwe ngunkosikazi Jennifer Mhlanga, umsekeli wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi emele unkosikazi Sithembiso Nyoni, utshele uZulu ukuba uhulumende uyakunanzelela ukuba abesifazane lamantombazana ikakhulu emaphandleni kuyibo ababhekane lobunzima ngokuguquka komkhathi, njengoba kuyibo abathembele kakhulu kokutholakala kumvelo. Usaphethe isikhundla sokuba ngummeli wenhlanganiso, uhulumende uthi umbimbitho yinyanga ayibeke eceleni ukuba kuqhutshwe inhlelo ezijiyeneyo ukunanza imisebenzi yabesifazane lamantombazane. Kungakho ethethele lithuba ukuphawula ngokusemthethweni lolu suku oluqakathekisa abesifazane. Olamhla umkhosi ungenwe ngabasekeli babaphathi ntambo bengatsha ezijiyeneyo, iziphathamandla engatsheni lezi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ogoqela ezokholo kanye laye uZulu yena obelibaziswa ngabeqembu lamapholisa lezomculo ipolice band. Nimele Studio 7 niseHarare, nginguMavis Gama.
Siloku sikutaba lunye kobulawayo, inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zinanzelelilanga ngomkhankaso wokukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi alandele isisekelo sombuso welizwe esigabeni sokulinganiswa kwamathuba ukuze abesifazana bengavalelwa phandle ezikhundleni zobukhokheli. Kuvika ubathabile Masuku.
Enye yalezi nhlanganiso iWomen's Institute for Leadership Development ithi injongo yomkhankaso lo ikukhuthaza abesifazane ukuba baqunge isibindi bancintise ezikhundleni zobukhokheli kukhetho lomnyaka ozayo luka-2023. Unkosikazi Duduzile Mathema owe Wild uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo lo.
Kumnyaka ka-2022 iWomen's Institute for Leadership Development ithe yahlanganelana lomhlaba wonke jikelele ekunanzeni usuku lwabesifazane ngokuthi iqale uhlelo lwe Get the Balance Right campaign. Lo mkhankaso usebenza ukukhuthaza omama ukuthi bazithole bephatheka labo kwezombangazwe. Njenge Wild sikhangelele ukuthi amabandla awezombusazwe ananze ukuthi labo abangena ekhethweni bakwenza ngendlela ephakamisa omama enanza ukulingana kwamathuba ngobulili.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wabobulawayo, uthi kubalulekile ukuthi abesifazane bafundiswe ngokuguquka komumo womkhathi.
Singabomama siqakathekisa abakhokhelayo ukubana sikhangele ukuthi impilo zabomama sikhangele kakhulu lomkhathi lo otshintshayo esithi climate change, ngoba yithi esilimala kakhulu esiba sengozini sikhangele ukuthi umkhathi uba lama-disasters anjengabo cyclone Idai labo lezinto esikhangelele ukuthi zi suka zingenele ilizwe. Ngakho kuqakathekile ukuthi omama labantombazana labantwana nje jikelele bakhangelelwe ukuthi bayafundiswa ngakho babekwazi, ngoba ibaba basengozini enkulu.
Unkosikazi Trishin Leya, umhlali wakobulawayo, uthi sekufanele umphakathi wamukele ukuba wesifazane ulakho ukuba yinkokheli engcono kulo wesidlisa.
Ilanga labo esifazane liqakathekile kakhulu, ngoba siyananzelela ukuthi lokho esisalele emuva thina omama. Umphakathi lokho ukholwa ukuthi inkokheli eqotho ngowesilisa, kukanti njengalokho okuthiwa yifemi yalonyaka kuqakathekile ukuthi sibonwe ngelihlo linye labesilisa. Njalo lokhu sekungathuthukisa ikusasa yethu, ngoba ungananzelela vele umuntu ongumama uhambela phezulu, uhambela phambili. Njalo silakho ukuthi senze umsebenzi ongcono ukodlulwa owesilisa.
Inhlanganiso eZimbabwe National Family Planning Council ithakazelele ilanga labomama lanamhla ngokupha zonke indlela zokuhlela kuhle imuli kanye lemfundiso ephathelane lezimacansini kungelambadalo. Abesifazane bathole inhlelo lezi eLister House Clinic kanye leklinika yabo esesibhedlela sempilo. Umphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko kwamabhizimusi lamancane laphakathi laphakathi, unkosikazi Sithembiso Nyoni, uthe ekhuluma lentathelindaba izolo eHarare, uthe abesifazane yibo abasebenza kakhulu ezimulini ngezikhathi lapho kube lenguquko yomkhathi engabe idale ukuba kube lendlala. Ngalokhu, abesifazane bagcina beswela ithuba lokuzithuthukisa kumfundo kumbe ekuphathekeni kuntuthuko yomnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili oweZimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ukuthi umhlangano lo ngowensuku ezintathu njalo ujonge ukuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezitshiyeneyo ezigoqela ezokuthengiselana. Kusenjalo uMnangagwa usekhethe umnumzana Nelson Musonziwa ukuthi aphathe isikhundla sikamtshutshisi omkhulu uprosecutor general kulandela ukuthiya umsebenzi kukamnumzana Kumbira iwodzi yena obikwa engezwa kuhle. Kunyakazela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimota zokuhambisa ngoba inkampani yeZupco isilela ngamafutha epetulo ledizili. Lenkampani ithi yehluleke ukuthola amafutha ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ithi uZulu akumelanga ekhathazeke ngoba iphakathi kokulungisisa loludaba. IZupco okuyinkampani kahulumende iyo yodwa evunyelwa ukuthwala abantu ikakhulu emadolobheni kulandela ukuvalwa kwemijova. Amakhombi avunyelwa ukusebenza yilawo aqhuba umsebenzi ephansi kwalenkampani kuphela. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi udubo olubhekane leZupco lolu luveza sobala isidingo sokuthi uhulumende avumele imichova ukubuyela emsebenzini njalo isebenze izimele.
Uhlupho lokusilela kwamafutha kwenkampani kaZupco luhlelwa kukhanya ekuseni bekulendwendwe ezinde abantu beswela izimota zokuthi bahambe edolobheni besiya emsebenzini etshiyetshiyeneyo ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo. Khonoko ke kuvele kwaveza ukuthi uhlupho lwemonopoli esihlala sikhuluma ngalo lubangelani ngenxa yokuthi uZupco yena uwehlulekile ukuthi athole amafutha kumadepo akhe ngesikhathi esifaneleyo ngoba siyakwazi ukuthi uZupco uthela egalajini eliyabe liphakathi kocingo lwakhe. Kodwa amanye amagalaji abe la ifuel kodwa ngenxa yokuthi bona kumele bathele lapho kumele bathele khona ezindaweni zabo kubangele lolo dubo ke indwendwe nasezisiba zinenge. Kodwa ke izimoto ezincane lezi ezabe siya kibona uveve kibonkulumane la kwezinye indawo bezigijima zithwala abantu okutshengisela ukuthi amagalaji amanye alayifuweli. Khonokhana ke kusitshengisa sobala ukuthi imonopoli esihlala sikhuluma ngayo ibangelani. Imonopoli yikuthi ikhampani ethile ibe yiyo yodwa evunyela ukuthi yenze umsebenzi othile. Khonokhana ke sokusivezele sobala ukuthi uZupco kungaswelakala amafutha okuhambisa abantu bahlangana lohlupho olunjengalolu abahlangana namhlanje.
Ukusilela kwezimota ezithwala abantu ngenxa yokuvalwa kwamakhombi nguhulumende kunjani kulezi nsuku?
Udubo lokusilela kwezimoto ezinye ngaphandle kwaZubuko lokulusiya lusiya phambili, qhubekela phambili. Amapholisa akafuni kubona lapho kudlule khona lezi zimoto ezincane la makhombi la ayivele esebenza. Okubangela ukuthi kugcine sokugijiyiswana sokuyigundwane lekati, kungavele kubonakala ukuthi izimoto lezi ezinye sezithwala abantu zibasa ezindaweni ezitsheneyo. Ama-roadblock akhona ayesabeka idolobho lonke, kabafuni ukuthi babone izimoto lezi ezincane ama-underfit kumbe amakhombi lawa ombayiwa labo city transit leminyi imchova ezilong bengekho under ibhana kaZupho, kabafuni labo uyibona emgwaqweni. Khona khona ke kubangela ukuthi nxa sokuthe kwaba lo dubo olunyawana namhlanje lolo lokuthi uZupho kabonakala emgwaqweni nxa yokuselwa kwamafutha, abantu basuka bathwale nzima kakhulu. Kungayisiki ukuthi amagaraji wonke kawala mafutha ngenxa yokuthi uZupho yena nguye egarajini lakhe ongazange athola amafutha ngesikhathi esifaneleyo. Kusokubangela ukuthi abantu ke bagcine nxa sebethe bathole izimoto ezingabahambisa ezinye sezingabacharge sezibacharge imali eziphezulu kakhulu, bagcine bephuzile ukufika emsebenzini, abanye sebethola nzima ukufika ezikolo, abantwana besikolo. Khonokhana ke ludubo olubangelwa yimonopoli esihlala sixoxa ngayo ukuthi kayiqondanga ngenxa yokuthi namhlanje ke uZupho uyehlelwe luhlupho lokuthi amafutha asilela. Sokusitsho ukuthi wonke umuntu sokumele azwe ubuhlungu obuzwe nguZupho, yiyo ke imonopoli lobuyuba esihlala sikhuluma ngayo.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Aya esanda amathuba okuthi izigaba zeMathebeleland zizalahlekelwa izihlalo edale lePhalamende ngenxa yenani eliphansi labantu ababhalisele ukuvota. Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi lanxa isimise uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni olwe-mobile voter registration okwamanje, kumele labo abalokhe bengakabhalisi baye kwenza lokhu emahofisini ayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezeki bathi uma abantu bengaqhubekela phambili bengayibhalisela ukuvota, indawo ezithile zeMandebeleni zilakho ukuginywa ngemva kohlelo lokudala izigaba ezintsha olwe-delimitation njengoba isilungiselela ukusungula uhlelo lokubala abantu olwe-census ngenyanga ezayo. Ngemva kwalokho basebebumba izigaba ezintsha zokuvota ama-constituencies. Umqondisi wezekhi kobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Esikumeleyo yi-blitz ukuya phandle, kodwa emahofisini sivulile ilizwe lonke, 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhaliswa from Monday to Friday 8 AM kusecha u-4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Nkosikazi Janet Moyo ngomunye wabancintisa emele iZANU-PF ku-Ward 21 kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka-26 Mbimbitho.
Hayi, mina uhlelo lokukhankasela esigabeni sami lu-right sibili, kuyahambeka, kuyasebenzeka. Labantu siyabatshela ukuthi hayi bo bantu lingali, okuqakathekileyo kuyarejista ukuvota ukuze nxa ufuna ongafuniyo inkalakatha okuqakathekileyo. It's for you to go and vote.
Umnumzana Kucaca Phulu omele i-CCC uncintisa isikhundla sokumela inkulumane kobulawayo edale lePhalamende.
Ubunzima wenu ukukhampeyina konke vele kakujula kunzima ngoba abantu angeke bathathe for granted ivoti labo, angeke bathathe for granted, kumele ulitsele. So siyacela
umnumzana David Ndlovu oncintisa loPhulu emele iZANU-PF enkulumane, yena ukhuthaza abatsha ikakhulu ukuthi babhalisele ukuvota.
Silokhe sikhathazeka ngakho ikakhulu ontanga abayibo esibakhangele ukuthi bazaphathelizela kusasa ababuyi ukuzobhalisa besifisa ukuthi babhalise ukuze bavikele i-conscience yabo ikakhulu kobulawayo yonke nje.
Umsekeli wesikhulumi se-TCCC umnumzana Ostalo Siziba uchasisa ngokwenzakala ebandleni lakhe uhlelo lokubhalisela ukuvota.
Umkankaso ka-2020 uhamba kuhle. Kanti esikhangeleli ukuthi sihlukumise umkankaso oka-2023 ukuthi abantu berejise ukuvota. Ngoba yinto eqati ke ukudlula into zonke ukuthi bantu bakithi msakazi omuhle asambeni berejisa ukuvota.
Amabandla ezombusazwe aphakathi komkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bayabhalisela ukuvota loba nje bebhekane lenkinga ezithile. Ibandla elibusayo leZANU-PF lona lithi kusiyafika umnyaka ka-2023 bakhangelele ukuba labantu abayizigidi ezinhlanu babe sebebhalisele ukuvota. Izeki ithi kwabulawayo kuphela inyanga edlule kube labantu abadlula izigidi ezine 4,219 ababhalisele ukuvota okulinani eliphansi kakhulu. Kuthi eMathebeleland South izigaba ezine kwezilishumi lantathu yizo ezenelise ukubhalisa inani elizakwenza zingaginywa kumbe zibanjaniswe lezinye iziqinti. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela imizamo yokuhuga abasakhulayo ukuthi bayebhalisela ukuvota kukhetho luka-2023. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa namuhla uthe uhulumende uzaqinisa inhlelo zakhe zokuthelezela ukwenzela ukuthi abalimi bethole isivuno esithe xaxa. Ngakwelinye icele abalimi bathi ukudla kuzasilela elizweni lonyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu, njalo bathi lanxa lingaze line kathesi alisoze livuselele zonke izilimo esezivunile. Kubika uStandekile Mhlanga.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano labaphathi ntambo bakahulumende eHarare namuhla, unkosikazi Motswangwa wengeze wathi uhulumende uzaphathisa labalima engqoloyi. Kodwa ingcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi lokho akusoze kusize abalimi makhaza.
Udubo lukahulumende wakithi wande ngomlomo njengepintshisi, kaphuzi ukukhuluma nje lezinto ezingasebenziwe. Nabo abalimi athi uzabancedisa bakuthelezela kuqala. Uyabancedisa ngaliphi nxa amanzi akhona ukuthelezela kwezinye indawo evele emalutshwane? Manje ke kubi kakhulu ngoba umnyaka ozayo ngokhetho asikezwa. Ngoba nxa sokuyiwa ekhethweni ngiyakutshela kuphuma lako konke kukhuluma inkulumo ezimnandi eziqumbaqumba indlebe, kodwa iqinisweni kuyabe kuzikhanyela ukuthi kakulalutho. Abalimi makhaza kumele bazibonele. Kumele bazibonele sibili ngoba nohulumende ayikwe indlela abanceda ngayo. Uzaqhubeka ke ebonga ubakhangeza konke okuncinyane, njalo engabakhangezeli ukuthi bakhangezele ukuthi basuthe. Hayi kwenzela ukuthi agcine igama abe sejibili kathi khangelani mina alilamba kula muntu ozakufa. Usekwakukhuluma omunye wakohulumende kona lokhu ukuthi ngomnyaka ozayo kakho umuntu ozabulawa yindlala. Indlala abantu babulala ukusa kwamalanga le mbiko ekhutshwa zingatsha mhlawumbe ze-United Nations lingatsha lezi zizimele zodwa bayatsho ukubana indlala ibhokile. Abantu kumele bazame imizamo yokuthi bazisize ukovuka uzenzele kuleli lizwe okahulumende ngamaphupho nje.
Umnumzana Zintimkandla uchasisa ngesimo esisemasimini.
Emasimini sithandekile labalaleli, hhayi hayi kwehlisisa izinyembezi sengangafika kokodlayo ngevike empheleleyo ngaba sematshitshini ngapha kwelikamasuku ngaya enqameni womathema ngakhangela ngadlula langapha nge ngokuya esigodini emzingwane hayi akula lo abantu bebelime kakhulu ngabona belandela khona ukuthi kwakuthiwe izulu lizaba liningi kodwa osekusemasimini hayi akusathembisi uthi gqa nje lapha lalapho ungathi kungoseseluhlazanyana kodwa ke hayi ngobana amabele amaningi kakhulu njengomumbu ilanga livuleke usubhaceka kutho ukuthi nxa usufike kulelo bangavele lingaze kunelikazamculo kawusancediseki songamahlanga nje hhayi emasimini kubi into emalisayo nje into engathi ingcono zinkomo izifuyo nxa uzikhangele emadlelweni zisesengcono hhayi zisagcwele kodwa ke emasimini kuvele nje abayinxele ukuchinisa nje vele azange bachise ngobana ikhaba belilihle belimile abantu ilanga lavuleka akula lutho
umlimisi njalo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezokulima e-Green Africa Technologies umnumzana Angliston Sivanja uthi ukungani kwezulu kungawubhidliza ngamandla umnotho welizwe
nxa izulu lingananga kutsho ukuthi imali ekade zibhajethiwe kuluhlu lwesikhwama selizwe sezisuswa zihambise kwi-emergency leyo eyokuswelakala kokudla futhi kwenza ukuthi ilizwe lingaqhubekeli phambili kwenza ukuthi lama sustainable development goals lawa awasoze enzakale nxa kube lendlala ngoba ukuqeda u-goal number 1 ukuqeda indlala akasoze aneliseke ukuthi afinyelele so kuyaphambanisa kakhulu ukuthuthuka komnotho kanti njalo singakhohle ukuthi umnotho esikhuluma ngawo eZimbabwe sikhuluma ngomnotho ovele abantu bephila below ekuthiwa yi-poverty bottom line bevele abantu behola imali ezinganeliyo kube njalo bese kuphinda kusweleka ukudla abantu bangasavunanga emasimini kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu
asizweni umnumzana Sibanda ixwayisa abalimi ngezinye izilimo abangazilima
zikhona izilimo ezazivele zilinywa ezinjengamabele onyawuthi kuthiwa izilimo ezincane ama-small grain yizo ezasezatholakala ukuthi ziyanelisa ukuthi zincede abantu babe lokunye abangakubamba kumbe abangaphila ngakho ngesikhathi sobunzima ngabe uhulumende uyaqhubekisela phambili inhlelo zakhe zokwakha amadamu lezokwemba imigodi yamanzi ukwenzela ukuthi amanzi atholakale kuzigaba zonke kungaba lamanzi kuzigaba zonke abantu bazanelisa ukuthi balime bethelezela babe njenge-Israyeli okungani khona izulu kodwa Israyeli iyalima ithengise bese kusithi kunjalo ke kube zikhona lezilimo ezidingakalayo ngaphandle kwamanye amazwe nxa abantu belamanzi thina njengekampani siqhuba amagranadila kukhona njalo okunye okuthiwa ogalikhi lento ezinjalo abantu abangazilima benze imali bese bethenga ke umumbu mbele impuphu kwamanye amazwe so ngindlela futhi esingenza ukuthi ilizwe lakithi lisurvive ebunzimeni ngoba ukulima umumbu akusiniki inzuzo eyangaphi kanti njalo umumbu uyaphambaniseka nxa kuthe kwaba le-drought enjengayonali
umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka usanda ukugcizelela ukuthi uhulumende uzakwakha amanye njalo amadamu azaphathisa kunhlelo zokuthelezela nimele umsakazo we-Studio 7 khonapha e-Washington DC yimi usithandekile Mhlanga
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Women's Day. Bekunyakazela endaweni ezitshiyeneyo namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimoto zokuhambisa ngoba inkampani yeZupco isilela ngamafutha epetulo ledizili. Umongameli Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili oweZimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni ngo 6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa kusasa ngo 7:30 na yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.